zvino ndongodaira handichangopfunzi komi chijesu tundichingotitsuti mwoyo ndakanokanda pasi peutsi anoonera iusati wati manduye munhu machevo chingoti urangarire usati wachema ndigere mutsotso mukati ndoiva nemuto satana anowina zvisvoto
handichina time nemunhu waunga mugutsu chabude ropa ndakuda utsi satoda mutumwa senge vaguti vamwe vanokuda ushanuna uchiya danire kuti kusvazhinji variko vangu vemaputi vazhinji varipo asombotsoki varira rumbuma uchina ndakubuda utsi ndichabuda rupa ndakubuda utsi ndakubuda utsi ndacheka
ndigere muto mukati ndinorimwa nemoto asi satana anohwina zvisvoto
manje mazondipusha to the edge manje mazotanga resomania na edge ano brothers vakadipisa tataura mapage ano nothing
vanga vari past
ano some fathers vakapfurira vanga vaine mabase ano brothers vakakurirwa vanga vave mapens ano struggle takakurira panga paine masense ayo mambo ndakakurira mumba maishe tenza I know the devil takakurira mwari akatipa fans I got the central vanonyanyisa kuzotisira fetch asiwa message vachiti fambai navo mupedzi I know the suffer mumoyo wese
atiiaiinorimanemoto asi satani anombowina zvisvoto
handichina time nemunhu waunga mugutsu chabude ropa ndakuda utsi chakutoda mutumwa senge vaguti vamwe vanokuda ushanuna uchiya ndidanire kuti kusivazhinji variko vangu vemaputi vazhinji varipo asombotsoki varira rumbunwa uchiya ndakubuda utsi ndichabuda ropa ndakubuda utsi ndakubuda utsi ndacheka.